Sachigaro vezDI varashwiti mukundu vanoti ongororo yavakaita inoratidza kuti pane kudyidzana kuripo pakati peZimbabwe Electoral Commission ZEC nevemuchiuto uye izvi zvinoita kuti veruzhinji vasave nechivimbo chekuti ZEC ingaiti sarudzo dzakachena.
Vanhu vari kubata basa mukati meZEC vanhu vanobva kumauto, vanobva kuvatsori venyika, vanobva kumapurisa uyezve vanhu ivava zvimwe zvemabatira vanezeta basa zvakafanana nekuti maballot paper ari printwa ari kugadziriswa kupi achafambiswa sei zvinenge zvisina kunyatsotsarukana zvazvinorwa ndezvekuti vakurukuru vezeki chavo chavo havana simba rekunyatsoziva kana kuti havasi patingati pachirungu on the ground kuti vanyatsoziva kuti chii chaicho chiri kuitika.
Vamukundu vanoti ZEC inofanira kujekesa nyaya yegwaro revachavhota. Vanotiwo munhu wese vatori venhau nemapato ezvematongerwo enyika vanofanira kupiwa mukana wekupenengura gwaro iri.
Avo vari kukukidza mukati mesarudzo mapato akazvimirira ega atingati macivil society nani nani zvakane chekuita nezvesarudzo vapiwe mukana wokunyatsotsanangurwa uyezve kuona kuti voters roll kana kuti bhuku remazita evavo vachavhota rakanyatsokombelwa sei, rakabatanidzwa sei, rakamira sei, chii chiri kuitika, munhu ndanani varimo mukati imomo. Izvozvo ndopane nyaya, ndopane mongo wenyaya toda kuti igadziriswe tisati taenda kunovhota musi wa31.
Vanoti zvakare gwaro ravo rine chinangwa chekuti veZEC nevamwe vanoona nezvesarudzo vagadzirise zvese zvisina kunaka kuitira kuti sarudzo dzifambe zvakanaka. Mukuru weZDI vapesai rwanya vanoti zvikwata zveMDC zvinofanira kuona kuti hapana chitsotsi chichaitwa pasarudzo idzi.
Apa ndoda kuchallenge vatsvangirai mbune vabiti mbune nevamwe vavo vari muMDC vana mai makupe vana Professor Walsh Minxuwe kuti vonai kuti vanhu vachavhota nechimbi chimbi vasingakanganiswi vasingadheli mumadhorobha munana Bulawayo munana Harare munana Masvingo munana Mutare munana Gweru.
Gwaro raparwa nesangano iri rinonzi Electoral Battleground Voters Roll Rigmarole. Zvichitevera kusafamba zvakanaka kwesarudzo dzespecial vote, masangano anoshanda akazvimirira munyika, mamwe mapato ezvematongerwo enyika pamwe neveruzhinji vanofunga kuti ZEC haikwanisi kuita sarudzo dzakachena. Asi mumiriri weAmerica muZimbabwe vaBruce Wharton vanoti ZEC inofanira kuregwa ichiita sarudzo vanhu vozotaura sarudzo idzi dzapera.
I think it's very important that no one prejudge the elections in Zimbabwe. You know, we have expressed concern about some issues, but at this point I think it's important to wait and see how the people vote.
Vachitaura nevatori venhau mushure mekupa rubatsiro rwemari kune mamwe masangano anobatsira vanotambura, vaWharton vati vane chivimbo chekuti vachaongorora sarudzo kubva kuSADC, African Union nemamwe masangano vachaita basa nemazvo.
Well, we've said for a long time that we believe that observers can strengthen confidence in an election. Clearly it was the sovereign decision by the government of Zimbabwe to invite some observers and not all. We think that again that more observers are better than fewer observers.
Zimbabwe ichaita sarudzo svondo rinouya, asi gadziriro yesarudzo iyi iri kukanganiswa nekushayikwa kwemari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.